Munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vazivisa padande mutande ravo reTwitter nhasi kuti hurumende haisi kudzokera kumashure nedanho rayo rayakatora rekuti vashandi vayo vose vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19 havachazobvumidzwa kuenda kubasa kubva Mangwana zvichienda mberi. VaMangwana vati vashandi vehurumende vose vacharamba kubayiwa nhomba idzi vacharangwa zvakaomarara uye vati panguva yavanenge vasiri kuenda kubasa vashandi ava havasi kuzobhadharwa mihoro yemazuva iwayo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vari kuDubai pari zvino uye mutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe kuti matanho api ari kutorwa nebazi ravo kuona kuti vashandi vehurumende vakwanisa kuwana nhomba idzi nekukasika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vatenda kuti vashandi vese vehurumende vanofanira kuti vabayiwe nhomba idzi uye vati vazhinji vevashandi vehurumende vakatobayiwa nhomba dzeCOVID-19 kare.
Ngatitonzwa nemaadministrators acho but the position remains the same kuti vasina kubayiwa vanofanira kumira kuuya kubasa and then vasina vacho because of understandable logistical problem vanofanira kuti vatiudze kuti what are those but I am hoping kuti the overwhelming majority of our workers have been vaccinated but it just you know, my numbers acho by the end of the day and going into next week.
VaMavhima vati vashandi vehurumende vanofanira kuziva kuti kusabayiwa nhomba idzi kune mubayiro wacho kubva pakataurwa nyaya iyi nehurumende.
Kurangwa kunosiyana-siyana ka hakuna kurangwa kunodarika kunzi hauchakwanise kuuya kubasa and vanofanira kunge vakanzwisisa right from the beginning kuti that would be the ultimate position and I'm talking about people who are deliberately refusing to be vaccinated but those who have not been vaccinated because of maybe logistical problems kuti vari kuma areas kwanga kusina kusvika vaccine on time then we would and make arrange
asi mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati danho rehurumende iri harina zvarinoreva kwavari nekuti havana kutambira tsamba kubva kuhurumende kubva zvakatorwa danho iri nedare remakurukota ehurumende.
Zviro kwazvo takangonzwa nehurumende ichitaura kuburikidza nemutauriri wayo pamusangano wakaitwa makurukota ehurumende kuti vashandi vehurumende vachanga vachizomisirwa mihoro yavo kana vasinange vabayiwa nhomba asi isu hatina kunge taona tsamba yakauya kuvarairidzi kana kune vamwe vashandi vesehurumende ichiuya kubudikidza nevatungamiriri vavo kuti ndiro danho riratorwa nehurumende saka hatisati tawana tsamba iyoyo zvinoreva kuti kana tisina kunge taona tsamba yauya tinongotarisira kungoti zvinhu zvingori zvazvakanga zviri ishuvi rehurumende kuti munhu wese anga achibayiwa nhomba izvi hatipikisi nesuwo tinotodawo kubayiwa nhomba dzacho nokuti ndipo pane utano hwedu noupenyu saka zvokumiswa mabasa kana kurambidza kusina kumabasa hatisati tasangana nazvo.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hurumende haifaniri kuedza kutsvaga nzira dzekusabhadhara vashandi vayo kuburikidza nekudzinga mabasa vashandi vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. VaMasaraure vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vayo kwete kuswera ichidzinganisana nezvinhu zvisina musoro.
Hurumende ngaimbomira zvekutandanisana nezvinhu zvisina basa tine dambudziko rekuti vanhu vari kutorega mabasa nenyaya yekusabhadharwa kwavari kuitwa. Tikaenda kuna Nabhinza kwatakabva musuno maticha atiza muzvikoro asi havana havana varairidzi chikoro unosvika chine vana 300 kune varairidzi vairi. Nyaya yeCOVID-19 yekubayiwai hurumende ngaidzidzise vanhu kwete kufundisira vanhu kuti vachadzikwa mabasa kana kuda kuvatsika mabasa hazvina maturo. Dambudziko reCOVID roda kurwiswa hongu ngatiitei kuti vaccine rewanikwe ngatirambe tichiwedzera dzidzo varairidzi vane bedheni yakatokurisa muzvikoro izvozvi vanhu hatingadi kuti varambe vachidisturbwa nenyaya yemashoko asina nematuro ose madepartments mazhinji ehurumende ari kuda kutokolapsa nenyaya yekuti vashandi havasi kukwanisa kushanda nekusabhadharwa kwavari kuitwa kunyaya yekubayiwa iyi tichaenderera mberi tichidzidzisa vanhu kuti vasvike pakubayiwa asi chakakosha ndechekuti hurumende ngaibhadhare vanhu vashande mweya yavo yakafara tichizorwisanawo necovid nezvimwe
zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakamboshanda sachipangamazano munyaya dzeupfumi mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati hurumende haifaniri kumanikidza vashandi vayo kubayiwa nhomba dzecovid-19 vachiti izvo zvinotyora kodzero dzevashandi vamanyanya vati kana hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo uhwu zvichakanganisawo upfumi hwenyika sezvo vashandi vehurumende vane basa rakakura kwazvo mukusimudzirwa kweupfumi hwenyika
takatarira paeconomy kana machinge vafosekedza vanhu kuti vaende kunobayiwa impact on the economy inenge yakato haina kumira zvakanaka obviously muchinge mafosekedza vanhu vanoseenza chirudzi vachinge vanzi vazhinji vacho vabuda muhurumende macho munosara tamira sei as a country and as an economy saka maadverse economic effects ariko akatowanda nokuti vanhu havachaseenza nerudo vachange vakuita zvekujingirisa and all that vaakucreata a spirit of mistrust mumasectors anofanira kunge achimeka makey decisions about the national economy saka at this stage hurumende ngaiipowo madecisions anochengetedza rudo rwemazimbabwe rudo rwenyika yavo zimbabwe vakatarira kuti neramangwana tichange tichirarama tiri pamwe chete tisingaite malosses because of madecisions are uninformed
hurumende iri kukurudzirawo veruzhinji kuti vabayiwe nhomba dzecovid-19 idzo dziri kubayiwa pachena muzvipatara zvehurumende nemakanzuru senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika zvipatara zvinoshanda zvakazvimirira zviri kubhadharisawo mari shomanana kubaya nhomba idzi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana pakupera kwegore rino senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.